Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27 Zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Modho yandinodisa munyika medu yakanga yasimuka ndeinonzi Cashel Valley, yakanga yaitwa kunana Chimani Mani, yekuona kuti takanga taane Cashel products dziri kufidwa nefarming activity iri kuitwa muCashel Valley. Dai zviri izvozvo zvanga zvaitwa mamodels anga aitwa, mukaona pakaita kunge ananyanyadzi irrigation scheme, hapana chinokonesa kuti ngapachiva neindustry inoprocesa zvinhu izvozvo.
Imwe nyanzvi mune zvechikafu inoti Zimbabwe inofanirwa kudzokera kumarimiro aaita mazuva ekubudirira kwenzvimbo dzakaita seCashel Valley nenyanyadzi irrigation scheme.
Iri bhiri iri riri kuuya panguva zvekare yemaelections, izvo zvinova zvinhu zvekare zvisina kunaka pakuti panguva inoiyi zvinhu zvokuti zvinhu zvinofawe tiri panguva yokuti hurumende inofawe ichidzika mitemo inoitisa kuti vanhu vave ne yatingati kufara neenvironment ya ichaitika panguva yemaelections.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti kuiswa nguva imwe chete kwePVO bill negwaro remiganhu ichashandiswa pasarudzo kana kuti delimitation report mumaoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kune zvakunoreva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kuziviswa kwezvakabuda muongororo yakaitwa nesangano rinobatsira nezvekudya pasi pose reWorld Food Program, imwe nyanzvi mune zvechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care mufundisi Forbes Matonga vanoti Zimbabwe inofanirwa kudzokera kumazuva ayo ekurima nenzira yakanaka yavanoti yakapanyika budiriro mune zvekurima zvakaita seCashel Valley nenyanyadzi irrigation scheme. Mufundisi Matonga vanoti varimi vanofanirwa kuva varidzi vezvirimwa zvavo uye nzvimbo dzinobudisa zvirimwa dzinofanirwa kupiwa mamwe mabasa munharaunda iyoyo yekugadzirisa zvirimwa zvavo, kwete kunokanda goho ravo rose kumisika yakaita seMbare.
Iyo isocial welfare. We don't want to take agriculture as a social welfare program. Agriculture must be a business. Saka inofanira kutoti vanhu vane madegree, vanhu vane madiploma vanotoattractwa kuti ndaakusiya kushanda ndiende kunoita farming nepamusana pekuti farming ine pundutso. Ndo zvaiita vachena, vaienda into farming nekuti varimi vaionekwa sekunge ndo vafumi, ndo vanhu vane upfumi hwakanaka kupfuura vamwe nekuti vanenge vachiproducer.
Kurima kuri kuitwa mazuva ano kwakaipa here? Kwakaita sei nai Reverend Matonga?
Edu farming iri kuita sekunge a social welfare program. Iri kungobvisa vanhu munzara. Iri kungoita kuti vana vasave nekwash, not to the level yekuti yava a business, rekuti munhu anoti ndaakurega zvandiri kuita ndiende kufarming. Saka kupuwa kwakaita vanhu minda kwaifanira kuti kupuwa vanhu mikana yemabhizinesis and then toita mabhizinesis akanaka.
Izvi zvingagadziriswa sei Reverend Matonga? Varimi vemuZimbabwe vangaitei pamusoro penyaya iyi?
Tinofunga kuti tidzoke kumodelo yefarming yedu, yekuti farming ndiyo yaiita feed into maindustry.
Mungatsanangura here zvishoma izvi zvingaitwa nenzira ipi Reverend Matonga?
Kunenge kuchiitwa farming yakanaka kunofanira kuonekwawo nekunyuka maindustries zvakafanana neizvozvo kuti kwana mutoko ana murehwa kunoitwa horticulture ngakuvewo nemaindustry acho anoita kuti horticulture irambe ichikwira nekuti production iri kuya padhuze.
Reverend Matonga, mati munokurudzira kuti tidzokere kunzira yekurima yataimboita muZimbabwe kare. Ndekupi kwazvakamboitika muZimbabwe uye ndezvipi zvakaitika panguva iyoyo? Mungatirangaridza here?
Modo yandinodisa munyika medu yakanga yasimuka ndeyo inonzi Cashel Valley, yakanga yaitwa kuna Chimani Mani, yekuona kuti takanga taane Cashel product dziri kufidwa nefarming activity iri kuitwa muCashel Valley. Dai zviri izvozvo zvanga zvaitwa mamodels anga aitwa, mukaona pakaita kunge ananyanyadzi irrigation scheme, hapana chinokonesa kuti ngapachiva neindustry inoprocesa zvinhu izvozvo, zvobva zvava nezita renzvimbo iyoyo rinoratidza kuti ndokwazviri kubva zvichifamba zvakadaro. Saka tinofanira kuenda sector by sector by sector. Mukatarisa ana production yecotton pachiri nevachena vaicontrola, maiona kuti marginaries aiendeswa padhuze nekwazviri kurimirwa. Ndozvinofanira kuitwa kuti industry yedu ngaionekwe ichisimuka munzvimbo dziri kuproduswa zvinhu zvinofidha muindustry iyoyo, pane kuti zvinhu zvinoenda literally zvichinodhambwa kumbare, kwekuti ava vanhu vakanzi makoronyera nepamusana pekuti they create desperation in farmers so that farmers will not have control over their products. Zvikaregwa izvozvo zvinobuda zvakanaka.
Nyanzvi mune zvechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care, mufundisi Fox Matonga, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakabva kuZororo kuzogamuchidzwa gwaro rekuganhurwa kwemiganhu munzvimbo dzokufotera kana kuti preliminary delimitation report kubva kuna sachigaro wesangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso taraita kuburikidza nedande mutande reTwitter, mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Taramba vazivisa kuti sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vatambidza vamunangagwa gwaro iri kumuzinda wavo weState House muHarare. Vacharamba vabva vazivisawo kuti vamunangagwa vachaendesa gwaro iri kuparamende, uko kwarichazeyewa mukati nemazuva 14. Vachitaura mushure mekusvitsa gwaro iri kumutungamiri wenyika amai Chigumba, vati donzo ravo ranga riri rekupa vamunangagwa gwaro iri zviri pamutemo.
The purpose of the meeting with His Excellency the President, together with the acting president, was for us to officially hand over the preliminary delimitation report to His Excellency the President.
Ndinoda kusangana nemutungamiriri wenyika nevakasanobata chigaro chavo vari pazoro kunga kuri kuvasvitsa gwaro re-preliminary delimitation report zviri pamutemo.
Amai Chigumba vanoti gwaro iri ranga richifanirwa kupiwa kune mutungamiri wenyika chete, izvo zvaita kuti vamunangagwa vambodzoka kubva pazororo.
In terms of the constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that.
Pamutemo wegwaro re-preliminary report, rinofanira kupiwa kumutungamiriri wenyika chete, izvo ndizvo zvataita.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemutemo uye vari mukuru webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti hapana chikonzero chekuti vamunangagwa vadzoke kubva kuZororo sezvo vakasiya mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vakambobata matomu.
He didn't need to come back from Lisga. Even an acting president is allowed by law.
Vamadhuku anofunga kuti kumhanya-mhanya uku kuri kuitwa kuti vakwanise kuparisa gwaro iri paine mwedzi mitanhatu pasati paitwa sarudzo sezvinodiwa nemutemo.
Ndinofunga zvavari kuda kuita apa vari kuda kushanda nebumbiro remutemo rinoti kuti tikwanise kushandisa mabhaundari matsva by election. Mabhaundari iwawo edelimitation anofanira kunge akaitwa paisine mwedzi fixi kuenda mberi. Saka vavezek napresident vari kuda kuita kuti vabate chainoti vakanonoka kuita izvozvo izvo, havazokwanisi kushandisa mabhaundari manyowa. Veda kumanikizwa kushandisa mabautari ataka shandisa muna 2008.
Vati ogwaro ranyorwa navacharamba harisi kutaura chokwadi kuti panodiwa mazuva ebasa manomwe kuti vamunangagwa vaendese gwaro iri kuparamende vachiti mutemo unongoti mazuva manomwe zvisinei kuti pazororo here kana kuti mugovera kana svondo. Muchauri werimwe sangano rinopikisa reLabour Economists and the African Democrats kana kuti LEAD muzvare Eva Joy Chidindi vanoshora zvavanoti kusajeka kwekufambiswa kwegwaro iri nezek.
Chini zvinhu zvinofanira kungoitwa pajekerere kwete kuti zviitwe pachiwande wande kana kuti pachivande nekuti zvinotitawo kuti tifunge kuti pane uhore hwakuitika kwangu wakutsvaga maallowance ekuti vanhu vadye zvavo mari dzavo kudzimba dzavo.
Kugadzurwa kwenzvimbo kana kuti delimitation kwakatanga musi wa 1/10/22 uye kwanga kuchipera musi wa 31 zvitagore rino nekutambidzwa kwegwaro iri kumutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika achavhiya gwaro iri kwemazuva manomwe oripfuudza kuparamende uko richanozeyewa kwemazuva 14. Kana paramende paine zvainoda kuti zvigadziriswe inonyorera kumutungamiri wenyika uyo anoona kuti zvine musoro here asati apa vhek kuti zvigamuchire. Dzimwe nyanzvi dzezvemutemo dzinoti vamunangagwa vanogona kuendesa gwaro iri kuparamende chero yakavhara chinongodikanwa kugamuchirwa kwegwaro nevashandi veparamende mukati memazuva manomwe. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti kutambidzwa kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwegwaro redelimitation report apo bhiri rekuvandudzwa kwemitemo inosunga mashanduro emasangano akazvimirira reprivate voluntary organization amendment bill rakamirirawo kusvika patafura pavo kunoratidza kuti pane zviri kuitika uye kuti zvinhu hazvina kurongeka nenzira inodiwa nehurumende. VaKenneth Masiya vaudza Studio 7 kuti bhiri iri rinovhiringa kodzero dzevanhu ukuwo delimitation report ichiratidza kusatambirwa zvakanaka nevemapato ezvematongero enyika. VaMasiya vanoti zviri kuitika izvi zvinogona kukanganisa maonero ehurumende mumaziso evekunze kwenyika uko hurumende iri kuedza kutangidza zvakare ukama nenyika idzi. Zimbabwe Electoral Commission yakatambidza gwaro rayo kuna vamunangagwa nezuro ukuwo dare reparamende richida kutambidzawo bhiri repvo iro rarakapakisa svodo rakapera. Tabata vaMasiya kuti tunze maonero avo.
Nyaya yePVO bill muZimbabwe inyaya inoshungurudza kana kuti inyaya inoitsa kuti hurumende yeZimbabwe isaonekwe senge iri kuva serious nekufambisa yatingati kodzero dzevanhu muZimbabwe. Chatinoziva ndechekuti maNGO akawanda muZimbabwe ari kuita basa iro rinofanirwa richiitwa nehurumende kunyanyanya zvinoenda nekuita kuti upenyu hwevanhu vemuZimbabwe ure. Atozva kuti pane maNGOs iko zvino ari mumaruwa ari kubatsira zvakanyanya upenyu hwevanhu vari kupa chikafu nevari kufundisawo vanhu vari kumaruwa nevamwe vasinawo yatingati access to education. Saka iri PVO bill parichauya iri vanhu vari kutarisira kuti masangano akawanda achaonekwa achivhara and maspaces ayo angasingafambi kauti angasingasaitwi nehurumende nekuda kwokuti vari kutadza kutozviita achava zviri zvinhu zvichakanganisa yatingati upenyu hwevanhu vakawanda muZimbabwe avo vanga vachirelya nemaNGO yayo.
Munoona sekuti masangano akazvimirira oga ari kuita zvematongero enyika here?
Masangano ari kuona sekuti NGO bill iri riri kuinziwa kuti rimbunyikidze zvekare masangano ayo angachinzi ari kuonekwa achiita senge ari kutaura nyaya dzepolitics. But masangano akawanda muZimbabwe atinoziva masangano angachimira nevanhu panyaya dzekodzero idzo dzatinoziva kuti hurumende yeZimbabwe yanga ichityora. kodzero dzevanhu zvinhu zvatingati haanganzi kutamba nepolitics but zvinhu zviri mukubumbiro redero muconstitution zvekuti vanhu vanofanirwa kuve vachifara vachiexercise atingati marights avo kunyanyanya marights ekudemonstrator kana marights ekupikishana nehurumende zvekare painenge isingafambisi gwara zvakanaka. Saka PVO bill iri kuonekwa sekunge ichauya ichitargeta masangano iyayo anoitsa kuti nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe dzifambisiwe kana dzionekwe dzichibatwa zvakanaka nehurumende, izvo zvinoitsa kuti vanhu vasave neconfidence nebhiri iri.
Nezuro Zimbabwe Electoral Commission yakatambidza gwaro remiganhu ichashandiswa pasarudzo kana kuti delimitation report kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Pane chamunoona here mukuti gwaro iri rabudiswa panguva imwe chete nokufambiswa kuri kuitwa bhiri rePVO bill kuti rive mutemo? Pane chamunoona panyaya mbiri idzi?
Iri bhiri iri riri kuuya panguva zvekare yemaelections, izvo zvinova zvinhu zvekare zvisina kunaka pakuti panguva inoiyi zvinhu zvokuti zvinhu zvinofawe tiri panguva yokuti hurumende inofanira kuva ichidzika mitemo inoitisa kuti vanhu vave neyatingati kufara neenvironment ya ichaitika panguva yemaelections. Mitemo iyo pachirungu tinoti hauinspire confidence pakuva free or fair kwemaelections because NGOs anga achibatsira zvekare vanhu kuti vawane education panyaya dzekuita voter registration, nyaya dzekuti vanhu vaoneko vachinzwawo mashoko areliable zvinhu zvinoedza kuti vazivawo kuti kwaanovhotera ndekupi kauti zvakadaro. Saka zvinhu zvakadaro zvakazouya kana bhiri rakadai rakauya richiuya richivhara maNGOs yayo kana richiuya isa tingati ma stringent conditions of operation maNGOs yayo, zvinhu zvinoitsa kuti kodzero dzevanhu zvekare dzokuita access to information dzive dzichimbunyikidzwa nenyaya dzakadai. So
zviri kuitika zvose izvi vamasiye, pane zvichakanganisa here pakati peZimbabwe nedzimwe nyika? Zvikuru takatarisa kuti Zimbabwe iyo iri kuedza kutambirwa zvakare nedzimwe nyika dzayaimbodyidzana nadzo kana kuti yavanoti re-engagement.
Tichitarisa kuti Zimbabwe yanga ichida kuita atingati mare-engagement nedzimwe nyika, tiri kuona zvekare kuti iri kuda zvekare kuda kujoina mucommonwealth and the maimaji takaiona zvekare yaimvaitwa naBiden kuno kuAmerica. Zvinhu zvokuti kukanda madhaka yatingati madeliberations yayo okuda kujoina masangano yayo because tinoziva kuti Zimbabwe ine zvirango zveupfumi zvayakapomerwa ichinzi haisi kufambisa kodzero dzevanhu zvakanaka, and PVO bill iri kuuya ichiita senge iri kutowedzera yatingati maonero edzimwe nyika kuZimbabwe ekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Saka izvi zvinhu zvokuti bhiri iri rakapaswa richangoenda zvekare pakusvibisa hurumende yeZimbabwe ichionekwa senge isiri kufambisa kodzero dzevanhu zvakanaka, ende zvinhu zvisina kunaka especially kana tichitarisana nemaelections kana tichitarisana nemamiriro akaita zvekare zvinhu kuZimbabwe.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, gurukota rezvemari vamuturi Nguve vari kushorwa zvikuru pamusoro peurongwa hwavo hwekuda kupa mari inoita mamiriyoni makumi mashanu nemanomwe ane zviuru mazana mashanu yamadhora ekuAmerica kana kuti US$57.5 million kune avo vakamborwa hondo yakasununguko. Vamwe vanoti izvi zviri kuitirwa kuti bato reZANU-PF riwane rutsigiro musarudzo dzegore rinouya. Dzimwe nhengo dzeparamende dzinoti izvi hazvifaniri kuitwa sezvo hurumende ichineseka mukubatsira vanhu vazhinji munyika. Munyuzwe makare, baro rabudiswa neUnited Nations rinoti ruzhinji rwevanhu muZimbabwe haruzivi kuti ramangwana ravo rakamira sei. United Nations inoti Zimbabwe iri kunetseka kubuda mumatambudziko akakonzerwa neCOVID-19 pamwe chete nehondo pakati peRussia neUkraine uye negoho shoma rakawanikwa mumwaka wa2021 na2022. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chizingazivi majaja yekuti pavanenge vachitorambidza zvikalo kuti apa jaji nenge arambidza zvikalo kuti apuwe bhiu. Tinenge titonyora pasi kuti nhanhi ndinenge jaji arambidza kuti musikalo apuwe bhiu. Mupurisa asunga zvikalo nhanhi ndinenge. Tichizvinyora zvese pasi zvavashandisi musoro manje ivava. Havazivi kuti nerimwe zuva zuva rinomuka chibudira nerimwe saidi. Ndipo vachaona kuti basa remunhu rinobva rapera ipapo. Hatirangonyarara tikuzviziva. Vanoda kuzvitaona vakangwara bada vanoziva kuti zvichaguma ipapo. Zvokuguma manje manje zvava zvisina mwedzi yakawanda.
Hama zikube gurupu ndinotenda Mwari wakuitire nyasha kuti vese vakatenderwawo kuraramiswa kuti vanga vazotambawo Krisimasi. Ndoti Mwari wedu ngaarambe aine ndiwo kusvika womunyei. Mwari akamuchengeta kupinda mugore idzva zvinotendwa kana newe zvinamatire kuti upinde mugore idzva. Mwari wanozvifarira izvozvo.
Mutemo waiswa negavhumendi yavamunangagwa nesori nehurumende yavamunangagwa yokuti ukashora nyika yako unosungwa kana kuti unotorerwa matare kana unotorerwa ugwaro citizenship wotorerwa vajoji charamba vakomana munoramba muchitaura nevanhu vakadai vachitaura mashoko akadai vachidzvanyirira vana veZimbabwe vachitaura mashoko akashata kudaro vachiti ivo unofanirwa kusungwa kuti washorerei nyika yako kana vachiita zvinhu zvisina basa havafaniri kushoro voramba vachidzvanyirira vana veZimbabwe vachivatsikirira mumadhaka. Zvichapera, zvichapera. Ngakuvhoke chete vaprotekte ivo muone kuti Zimbabwe hondo yacho ichasimuka sei. Ngavarambe vachiita izvozvo. Ndatenda.
Nyika inovakwanisiiai hapana chamakangwarira kuvakapa kuti vakangwarira kuvharanomwe vamwe. Ngativharei maNGO toda kubata miromo yevatori venhau muchitadza kuvakanyika. Iko zvino chero timu yebhora chai chai nemastadium zvakabhaniwa. Hatina stadium kutambika in international match. Mawarriors haasi kukwanisa kutamba bhora outside the country nenyaya yenyii vana munangagwa. Iro zvakangongwarira nyika inamwe kuti makagwira ndiipisheikuzekuni mhaka kuti zvamakatosimudzwa naSmith zvakuita zviri Smith ndiye vari muzivi nyika ndi makatotora nyika kuna Smith. Smith was doing better pane zvamuri kutiitira zviko zvino nyika yazara masiweji pese pese nenyeyenyii vana munangagwa uri huno hwamunongoita siku nesikati mwoti kwai maminas anoita huoi ndimi maminas acho ndimi maminas acho saka hapana chamunotividza imimi mukuuraya nyika kumana sai nazvo nyika iyi enda kuti vanhu vaite muonera pamwe kumacho muzi.
Tine mubvunzo wandiinawo vateereri nemi mose vatepfenyu vestudio 7 nevafundisi ndiri kutsvaga mhinduro sokunzwisisa kwatakaita kubva kumurayiro dzakandirayirisa aiti gore kumashure raipera rine 13 mani saka iye Jesu akaberekwa gore rine 13 mani sekunzwisisa kwandakaita kuti gore raimbopera nge 13 mani saka pakuadhijastwa kwemazuva ndizvo here zvatiri kutaura nhasi kuti Jesu akaberekwa musi wa25 December kana kuti zvakazoonekwa mushure mekuadhijastwa kwemazuva. Kana zvirizvo sekubata kwandakaita kana ndisina kubata nepasepo ndibatsiridzei vafundisi nemi vatefenyu nemi vateereri vestudio 7 ndiwane mhinduro. Ndatenda.
Mukoma tanonoka wande mamuka seko pa Washington DC mirango zita ndinoitwa Norman Takura kubva pagutu ndichitiranga rakadii zororo reChristmas ine mukoma ndauyawo pano ndinowanza kunzi wakazhinji muchiti inini mashoko aya haanei nechekuita nestudio 7 especially ema audios anenge auya ndaandichida kubvunza mubvunzo wekuti munoti haanei nechekuita nestudio 7 iwo auya pastudio 7 sei akasiyana sei nemamwe mashoko vanotaura vakangoitawo sana charumbira nana mugwadi then pozoita ndandine chikumbiro chokuti news dzenyu manakira dzakaita uye dzisina kwadzakarerekera manga madii madziwedzera nguva because 30 minutes ka is too short kashoti chako zvokuti dai mamuchigona maita kana kuti 1 hour kana kutodarikidza then pozova nema events akaita sema holidays munofanira kuti kutoextenda kuti kana dzichigona kutorohwa kuti makuseni dzoti manemu dzoti kuti maskati ndokuti vanhu tinatso kubata zviri kutaurika nezviri kuitika munyika nokuti haa Radio Zimbabwe inongova kundumbundu hapana kana chinobatika
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzesinei nestudio 7 kupindura zvataura neumwe muteereri wedu Norman Takura kwagutuko kana tichiti mashoko aya haanei nestudio 7 tinenge tichiti ipfungwa dzenyu vateereri kwete dzestudio 7 isu tinongokupai mukana wekutaura zvamunofunga chero musingatuki vamwe ichokwadi kuti isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika vanhu muzambia vanoshora mutemo wakanga wadzikwa unosungisa vanhu vanoshora mutungamiri wenyika vari kutambira nemufaro zvaitwa nehurumende mukubvisa mutemo uyu vachiti izvi zvinosiya nzira yorutongo rwujekerere hwakanaka mutungamiri wezambia vahakainde chilema vakazivisa nezvokubviswa kwemutemo uyu pakupera kwesvondo vachitizve mutemo wekuuraya vanhu vawanikwa vaine mhosva wabviswavo North Korea inonzi yatumira ndege dzemadrones muchadenga chesouth korea nezuro izvo zvakakonzera kuti South Korea itumirewo madrones ayo muchadenga chenorth korea kuti ione zviri kuitikamo vachitaura pane penyuro yehurumende yerussia mutungamiri wenyika yerussia vavladimir putin vakati vagadzirira kuita nhaurirano nenyika dzose dziri muhondo asi vachiti ukraine nenyika dzemunato dziri kutsigirana neukraine dziri kuramba kuita nhaurirano ukraine inoti russia ndiyo ichiri kuda nhaurirano vachitauravo kumuzinda wavo wevatican pope francis vakati hondo iyi haina chainobatsira vachiti inofanirwa kumiswa zvonguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi imwe nyanzvi mune zvechikafu inoti zimbabwe inofanirwa kudzokera kumarimiro ayaita mazuva okubudirira kwenzvimbo dzakaita secache valley nenyanyadzi irrigation scheme rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti kuiswa nguva imwe chete PVO bill negwaro remiganhu ichashandiswa pasarudzo kana kuti delimitation report patafura yemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa kune zvakunoreva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumavoko macris gande nenhau dzesindebele